manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinhu zvano zvandarasika nazvo runga zvinosvika 60,000. Wozomutsvetsa tatu chaona natopa kuno hoti. Hamuna kana chatakwanisa kubudisa kana wani.
Moto unoparadza chimwe chivakwa muHarare uchiparadza mudhuri nemidziyo yose yanga irimo. Vashandi vaviri vanochengetedza mhuka vachishanda kuZim Parks vari kuchirwa kuti vakaurayiwa nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo vekuZambia.
Isise Ministry of Health mandate yedu ndeyekuona kuti ruzhinji rweZimbabwe rwarapwa here wachidi wachipona kwete kuti tiri kuda kungochaja.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari yemuzvipatara hakunei nevarombo vasingakwanisi kubhadhara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimusi madiki varasikirwa nezvinhu zvinokosha mazana nemazana ezviuru zvemadhora. Mushure mekunge moto wapisa zvitoro nemisika paAgribank Mall muHarare nhasi mambakwedza. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Moto uyu unonzi watanga panguva dzekumatu mangwanani ukazodzimurwa kuma8 uye hapana kana chaburitswa kubva muzvitoro nemusika uyu uri pamugwagwa inoti Robert Mugabe Avenue naChinoyi Street. Vakafano bata chinzvimbo chemutauri wekanzuro yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti bandiko rekanzuru rinoona nezvemoto refire brigade richiri kuongorora kuti chii chakonzera moto uyu. Vati pasvika fire brigade mudhuri nezvimwe zvange zviri mukati zvange zvatotsva. Varuende vaudza Studio 7 kuti zvinoita sokuti moto uyu watangira mukati chaimo uye pawazoonekwa zvinhu zvese zvange zvatoparara. Varuende vanoti fire brigade yaudzwa nezvemoto uyu na 18 minutes to 1 ikasvika panzvimbo iyi na 13 minutes to 1 kusvika kuma8 apo vazodzima nekudzivirira moto uyu kuti usainde kune zvimwe zvitoro. VaFrancis Choto avo vanochengetedza nzvimbo iyi vanotsanangura kuti vafonerwa nezvemoto uyu asi hapana chavakwanisa kuita pavasvika.
Hangwanawo moto wabatira kuti yes uchitopfuta saka kuti ndikwanise kuwana rubatsiro rwandaisa ipapo ndashaya bhosi ndakuwana moto uchipfuta hapana munhu angachikwanisa kusvikapo noda kuti fire brigade yanga iri nhingiriki yanga iripo ichidzisa unhu kupinda kana nini keiteka wacho yaramba kuti ndipinde ipapo.
Vamwe vanochengetedza chitoro chiri pedyo neAgribank Mall vaona kutsva kwenzvimbo iyi uye varamba kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti moto wacho wange une simba zvekuti hapana zvavaikwanisa kuita.
But moto uyu manje wanga wakawandisa une power rakanyanya zvokuti wauri utsoro wemagetsi moto wemagetsi.
Amai Linda Huni vaudza Studio 7 kuti vafonerwa kuma5 mangwanani kuti chitoro chavo change chave kutsva uye vasvika zvinhu zvese rave dota.
Zvinhu zvano zvandarasika nazvo runga zvinosvika 60,000. Wozomutsvetsa tatu chaona natopa kuno hoti. Hamuna kana chatakwanisa kubudisa kana wani.
Vati zvaitika izvi zvaparadza upenyu hwavo nemhuri yavo.
Hapana kana pekutangira bhosi kumba kwacho ndiwamai ndiwebaba handina kana pekutangira. Handina kana pekutangira. Izvozvo kana kuti kuti vanhu vacho vanotanga kudye izvozvo. Hapana, hapana. Bhava iri nani moto ndosara nezvimwe 1 or 2 things ikabati kana uri moto. Hapana. Dota regareka.
Pasvika Studio 7 vanoongorora nezvemoto kubva kukanzuru zesa nevamwe vange vari mushishi kuongorora kuti chii chingave chakonzera moto. moto uyo. Mutauri wema purisa, assistant commissioner Paul Nyati vanoti, chakonzera moto aisati chazikanwa, uye apana munhu akuara kana kufa. Mutauri wezesa wafula tukwazira, vauza Studio 7 kutavana zvizhinji zvavanga taura nezvemoto, vachiti vachirikita ongororo yavo. Nzvimbo yatsva iyi yange ine zvitoro gumi nechimwe nematebhuru ekutengesera makumi mashanu nemanomwe emaflea market. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vashandi vaviri veZimbabwe National Parks and Wildlife kana kuti Zim Parks vanotyirwa kuti vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti vanovhima mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia nezuromaneru. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanoruziva nezvakaitika vanoti vamwe vaviri vanochengetedza mhuka kubva kubazi reZim Parks vakaita mahwekwe nevanofungidzirwa vaivhima zvisiri pamutemo mudhamu rekaribha. Panonzi pakaitika kurwisana apo vanochengetedza mhuka ava vakanga voedza kuendesa vanofungidzirwa kuti vaivhima zvisiri pamutemo ava pakamba yechanga kukaribha. Zvinonzi nyaya iyi yakazozivikanwa mushure mekunge chikepe chevanochengetedza mhuka ava chaonekwa chichiyangarara chisina munhu uye chisina injini. Mutauriri weZim Parks vatinashe Farao vatenda kuti izvi ndizvo zvakaitika vachiti vashandi vavo vaviri havasi kuzikanwa kwavari pari zvino.
Taona kuti pane vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vaviri vatisiri kuona kubva musi wa31 Desemba, kubva musi wa31 zvita.
VaFarao vanoti vaendesa nyaya iyi kumapurisa uye kuferefetwa kwekushayikwa uku kuri kuenderera mberi uye vari kushanda pamwe chete nebazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka kuZambia.
We are working closely with our counterpart in Zambia. Nyaya iyi takaitaura kumapurisa tirimukati mubishi mekuita tsvakuru yekuona kuti chingave chii chakaitika mune vanofengesa mhuka dzedu kumasango.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Kubatwa kwevanhu vanovhima zvisiri pamutemo kunonzi kwakanyanya pamuganhu weZimbabwe neZambia. Vanovhima mhuka zvisiri pamutemo munyika mbiri idzi vari kusungwa vachitongerwa makore akawanda mujeri. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende inonzi yapinza mabasa avarairidzi vatsva senzira yekurerutsa dambudziko rekushomeka kwevarairidzi muzvikoro zvepasi zvepuraimari nesekondari. Gwaro raburitswa nebazi rezvedzidzo rine mazita evarairidzi vakabudirira riri kuzivisa kuti vaende kumahofisi ebazi iri ari mumatunhu akasiyana-siyana uko vachanopiwa zvikoro zvavachange vachizoshandira. Gurukota rezvedzidzo yepasi vaKeni Matema mwedzi wapera vakaudza bepa Nauri News Zimbabwe kuti hurumende yakanga yapa bazi ravo mvumo yekuti ripinze basa varairidzi vatsva vanosvika zviuru zvishanu mugore ra2020. Hatina kukwanisa kubata vaMatema kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi. Asi munyori musangano revarairidzi rePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti kunyange hazvo hurumende yapinza basa varairidzi vatsva ava vashoma zvakanyanya kuti varerutse dambudziko rekushomeka kwevarairidzi muzvikoro.
Chikuru chiripo ndechekuti hurumende iri kuda kuratidza kune vanhu vari kunze kwenyika kana kunana IMF kuti iri kuadhiresa manidzi evanhu vari kuZimbabwe nekuita provide for magaps aripo. Bati chokwadi chacho ndechekuti pane zvimwe futi zviripo zvekuti ukanyatsoongorora una kuti chimunhu ange iri pachii, ngadzi pachirungu strike breaking mechanism, nekuti vanoda kutyisidzira varaidzi variko kubasa mukaramba basa sekuti temu yavo inotanga, nekuti varaidzi vakawanda vari kungochema nekuti hatigoni kutyira kubasa. Inenge iri methodi yekuda kutyisidzira vanhu kuti mukamariga kuuya kubasa tatopinza vamwe vanhu basa. Chechatu chiripo ndechekuti zviri pachena kuti hurumende iri kuzviziva kuti varaidzi vakawanda vakaregera basa, vamwe vakafa, vamwe vakarwara mukati ariko attrition rate yekufa kwevarairidzi muZimbabwe yakakura zvakanyanya. Kuvaizvo kuti mareplacements aya atori long overdue. Asi tiripo zvekuti 5000 namba yacho iri kutaurwa itori pasi, nekuti 5000 kecheka i district kana ma district matatu ekumatinoti nekumati south nekuti hakutori namatichai.
Makambotaura gore rapera kuti nengo dzenyu dzinogona kusaenda kumabasa panovhurwa zvikoro, pane chashanduka here?
Hapana chashanduka. Kureva izvo kuti ndichidhadha zvangu zviriitika paground nekutaura nekutisunga kuripo paground kufungwa kwezvikoro kwacho kunenge kuchianetsa nekuti nezvii ticha akunonga sese nemuromo hunge kana muromo wacho achinawo nekuti vakawanda vasara mhino che tiripo ndechekuti tiri kungoramba tichingotaura nyaya iyi taakutoshorwa nekutukwa nemamemba zvedu kuti imi muramba muchingotaura muchingotaura nekuti hakuna tisingataurwa zuva risingasviki. Chokwadi ndechekuti pese patabvira kare tichingotaura tanoona mukuru wenyika tatirai kuonani ezvemu zvedu kunangana kuna mutsiki tapfugamatanamata hapana chai. Saka tochidii manje nekuti kana kunonzi tofanira kudzokera kubasa todzokera kubasa nezvikwanisiro zvake basa kuti kuendwoda mari unofanira kunge wakapfeka zvemukati zvepanze bhutsu zvese izvozvo hatina torarama here sekuti uri murairidzi anotora adii nezvemukati unoda kunotenga kumabhero zvakambopekwa neramwe.
Vanga vari munyori musangano revarairidzi reptuz varaimond Majongwe vari parunare muHarare nestudio 7. Munyori mukuru mubazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari dzezvipatara kwakaitwa kutanga nezuro hakusi kunangana nevarombo vagara vasingabhadhare mari dzezvipatara. Vanotiwo vana vari pasi pemakore mashanu uye vakwegura vane makore anodarika 65 zvichienda havabhadhariswe sezvagara zvichiitwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Zvechokwadi pane fee structure kana kuti liste takatumira kumazvipatara yedu nemaclinics edu yakangoti chinjeiwo bichana kuti togone kuona kuti maservices emachipatara tinoramba tichapawo here kuwanhu ruzhinji nemari dzinoita kuti zvipatara zvedu nemaclinics edu agone kuramba achishanda. Asi ndisati ndaenderera pamberi nelist iyoyo ndoda kuti nditaurire ruzhinji rweZimbabwe nekumwe kwese kuti listi yawakaona iyi yakanga isiri listi yekuendesa kuruzhinji kana kuti public. Ilisti yemaadjusted fees yanga ichienda kumaclinics nemuzvipatara zvedu kuti wagonewo kuzoti kana wachinge waona munhu wedha ari wefree kana kuti anga agara achichajwa wagone kuziva kuti kosti yeservisi yavari kupa iyi imarii kuitira kuti kana wachinge waona munhu ari kunzi ngaaonekwe kwefree maunder fives mamaternity mothers lactating kana kuti vari kuyamwisa waya maabove 65 waya vanoya vachiitwa atinoti macesarian section wese vanofanirwa kunge vachionekwa free vari kutongoramba vachionekwa free. Asi kana wachinge waonekwa pakliniki kana kuti pachipatara chipatara ichocho chinofanirwa kuti chaja isu kuministry headquarters kuitira kuti tichizovatumirawo mari inoita kuti wagone kuti varambe vachiona mapatients iwavo for free.
Saka varombo vaya vagara vasingabhadhariswawo nehurumende hapana chekuvhunduka apa?
Hapamborina chekuvhunduka. Kana wanga wagara usingabhadhariswi maternity cesarean section under 5 above 65 wese iwowo wachangoramba wachionekwa zviri pachena. Kana paine wauya wari pamedical aid tinochiclaimawo kumedical aid kuti taona murwere wenyu ari pamedical aid yenyu tamuita cesarean section tamuchaja mari yakati chitipaiwo mari iyoyo kuti gone kuramba tichizoonawo wanhu.
Asi sei mafunga kuwedzera mari kune vamwe ava vamuri kuti vane mamedical aid nekuti ka vakawanda vari kutiwo zvinhu zvinenge zvatiomei munyika umu?
Hazvaigonekwaba kuti tirege kuchinjawo mafees yedu tichiramba tichichaja for example toti cesarean section tomboti yanga ichiitwa $5 isoramba tichingochaja $5 munhu ari pamedical aid anogona kubhadharawo mari inopindirana necesarean section which would be more inonga iri more than $5 ongoramba chibhadhariswa toclaima $5. Zvinoita kuti machipatara edu atadze kuona vanhu vakawanda nekuti mari inenge iri shoma. Zvinoita kuti zvipatara zvedu zvigone kuzoguma zvakupa service siri good quality. Saka
vanga vari munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe rinoti harisi kufara nemashoko ebazi rinoongorora uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission ekuti riri kuongorora vamwe vatongi vematare edzimhosva nenyaya dzeuori. Magweta aya anoti izvi hazvipe chimiro chakanaka kumaonerwo ematare nevanhuwo zvavo. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru weLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara.
Zviri kungoshungurudzika maererano nekuti kunodomwa kuti kune vanhu vakaita uori mujudiciary asi vasingazobudi pachena kuti ndevapi vacho. Saka zvinozoita kuti wese ari kunzwa anongoti judiciary yemuZimbabwe yakaora, hauzovi nechivimbo nevanenge vachikutongera nyaya yako kunyange asiri mumwe wevanenge vari korasi. Asi nekuti pangoiswa general statement yekuti vemujudiciary vari korapt zvinokonzera kuti vanhu vachishaya chivimbo nejudiciary yacho yese.
Asika vamapara vamwe vanoti pamutemo handiti zvinonzi vanofanira kutanga vaferefeta here vozoburitsa mazita evanhu pane kuti vakurumidze kurova bembera.
Tiungoti ko chichanyanya kunetsa chekuti vanhu vamhanye kunoshambadzira nyaya isati yapera kumapepa. Izvozvo kuti vakaiswa munzvimbo kuti vaongorori nyaya dzavanenge vaona dzakakodzera kuti munhu anofanira kuprosecutwa dzoenda kunoprosecutwa.
Munyori mukuru weLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatsigiri vevaimbo vemutungamiri wehurumende yeGuinea Bissau uye vaimbo vemukuru wemauto vaUmaro Sissoco Embalo ava vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muGuinea Bissau vari kupemberera kukunda kwavo, asi vanopikisa vari kuti sarudzo iyi yakabirwa uye vachapikisa zvakabuda musarudzo mudare redzimhosva. Mamwe mapato anopikisa hurumende yava Emerson Munangagwa anoti haasi kufara nemabatirwo akaitwa nehurumende mugore ra2019, kusamira zvakanaka kwehupfumi munyika pamwe nekutekeshera kwehuori panguva iyo bato riri kutonga reZANU PF riri kukurudzira kuti mapato ose aise musoro pamwe chete azive zviri kunetsa munyika pasi pechirongwa chePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, iro rakasvitsa makore makumi maviri gore rino kubva paravambwa muna 1999, rinoti harisi kufara nemabatirwo arinoitwa nehurumende yava Emerson Munangagwa. Bato iri rinoti riri kushushikana zvikuru nekurambidzwa kwakaitwa misangano yaro pamwe nekuratidzira munzvimbo zhinji munyika mugore ra2019, kunyange hazvo kodzero dzekuita misangano nekuratidzira dzakatarwa mubumbiro remuteme yenyika. Mutevedzeri wemutauriri webato iri vaLuke Tamborinyoka vanoti bato ravo riri kushushikana zvikuru nekushungurudzwa pamwe nekusungwa kweutungamiri hwebato ravo pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri.
Takaona utungamiri hwemusangano hana vabiti, vana vakomichi, vana vahwende, vana vachibaya, vana vabhondo, vana hipmochi dziva, vana gift of stars dziva, vana vasikala, vasikala izvozvo varikufanira kunge vachitotanga kuno standard trial munandira muno muna January 2020. Zvese zvinongoratidza kushungurudzwa kuri kuitwa vatungamiri veMDC neZANU-PF. Asi tiri kuti aiwa kangoma karirisi ndiko kaparuki. Ukaona ngoma yakuririsa sezviri kuita ZANU-PF yapadyo nekuparuka.
Gore rino hurumende yava Munangagwa inonzi nevamwe yakapinza nyaya dzezvematongerwo enyika munyaya dzemadzishe kuburikidza nekushungurudza kwainonzi yakaita Ishe Nhlahla yaMangwe Ndiweni vekuNtabazinduna mudunhu reMatabeleland North avo vayakabvisa paushe. Hurumende inopomerwawo zvakare mhosva yekusungawo pamwe nekurova varwiri vekodzero dzevanhu nemagweta emirira vasungwa. Izvi zvakashorwa nemutungamiriri wesangano reZimbabwe Mass Movement vaAlbert Matapo avo vakambo sungwa nenyaya dzekuda kupirigura hurumende. VaMatapo vanoti hurumende yava Munangagwa yanyanya kutonga nedemo kutodarika zvaiitwa nehurumende yemushakabvu vaRobert Mugabe.
VaMugabe vaitonga nedemo hongu, vaikanganisa chose, asi havana kumbosvika kana papa handingati hafu kana kota yavamunangagwa pakuomesa zvinhu. Saka ndinoona kuti utongi hwavamunangagwa hwaipisisa pfuura utongi wakanga uripo pana vaMugabe.
Vatambori nyoka vanoti vachamisa havasi kuzopinda munaurirano pasi pechirongwa chevari munaurirano dzevatungamiri vemapato akakwidza musarudzo dza2018 chiri kutungamirirwa navaMunangagwa chiri kudaidzwa kuti Political Actors Dialogue kana kuti POLAD.
Vachamisa ndiye munhu anotsigirwa navana veZimbabwe ende vachamisa kuramba kuenda kunotamba nepwere parovanze. Saka tiri kuramba kuenda kumahumbwe dzaPOLAD, idare remahumbwe. Kana ukanzi kuenda kuchechi chaiko, vakuru vanoenda kuchechi kunonamata Mwari, asi hauende kuchechi zvinoenda kuSunday school. Tiri kuona isu kuti Pollard yo iSunday school. Kana tafunga zvokupinda musangano, toda kutaura musangano nevanhu vari kushungurudza vanhu. Hatisi kuda kuenda kunoita zvedambe tichijoina chita chevana vari kutamba parovanze chakafanana nePollard, kana kuti vana vari kuita zvavo Sunday school.
Nekune rumwe rutivi, vachamisa vanoti nhaurirano dzekugadzisa zviri kunetsa munyika dzinofanira kutungamirirwa namutongi Gava akambove mutungamiriri wemwe nyika kana ari kutungamira imwe nyika pari zvino, sezvo vachiti vaMunangagwa havangave ivo vari kukokera nhaurirano. Ipo paine Gakava panyaya yesarudzo dzegore rapera dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka. Zvichakadai, imwe nhengo yeZANU-PF uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti zviri kutaurwa ne MDC hazvingavatadzise kutungamirira nyika seZANU-PF.
Ichi chirongwa chokutaurirana kwevanhu hachisi chirongwa chokuchinja zvakabuda muelections. Ndo pari kurasika mukomana uyu Nelson Chamisa ari kufunga kuti ndoda kuva nenhaurirano yokuti imimi vaMunangagwa hamuna kuhwina ndini ndakahwina. Wakahwina kupi? Maelections takaita tese tikazviona kuti vahwina ndavaMunangagwa iwo varuza. Saka nhaurirano yaari kuda mukomana uyu inhaurirano yokupinda pabasa rehurumende nebackdoor.
VaMutodi vanotiwo bato ravo riri kutarisira kukunda zvakare musarudzo dzakatarisirwa kuitwa muna 2023.
Chatiri kuita isu seZANU-PF ndechekuti dialogue whether iripo kana kuti haipo ticharamba tichingotonga hedu kusvika mandate yedu yapera yatakapuwa nevanhu 2023. Toenda kunokambena zvakare. Ende tine chivimbo chokuti tinohwina nokuti panguva yatinosvika 2023 toitaita zvakawanda zvokuti vana veZimbabwe vanenge vakugutsikana kuti aiwa hakuna rimwe bato ringatitungamirira kunze kweZANU-PF.
Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vanoti hapana pavanokwana munaurirano dzePollard kana pasina urongwa hwekugadzisa nyaya dzeuori uhwo hunonzi navaMunangagwa watekeshera munyika.
Chinoita kuti isu sebato reLabour Economists and African Democrats tisabatane nePollard inyaya yekuti tichaita sei kuti tipedze uhori mukati menyika yedu.
Muzvare Masarira vanoti mapato anopikisa anofanira kushanda zvakasimba kuti agotora masimba kubva kuZANU-PF kwete kutarisira kuti pachaumbwa hurumende yemubatanidzwa zvakare. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki avo vaive mutongi Gava akatumwa nesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC panhaurirano dzakazokonzera kuti vaMugabe naMushakabvu vaMorgan Tsvangirai vaitungamira MDC vaumbe hurumende yemubatanidzwa muna 2009 vakanga vari munyika masvondo mashoma adarika vachiita nhaurirano nevemapato ezvematongerwo enyika.
Nevari kufunga kuti tichaita GNU hazvikwanisiki kuti kuite GNU nekuti Iyo vari kupikisa vacho havana 50% yemasiti muparamend. Unoda kuita GNU nani iyo usina kubata hafu yeparamende yemukati menyika ino. Ndochidzidzo chatofanira kuziva muna 2008.
Zvichakadai, imwe nhengo yeboka revechidiki reZANU PF Youth League isina kuda kudomwa nezita. Inoti dambudziko remuZimbabwe richanetsa kugadzirisa sezvo munyika muine kusarurana kwemitauro muutungamiri uye muine zvikwata zvikwata muZANU PF.
Dambudziko rapinda mubato huru renyika, ndoriti bato huru nekuti ndorakaunza nyika. Nderekuti vari kurwisana pachavo. Zvino kana vanhu vachirwisana pachavo havana chavangaite kuti vape pundutso kune avo vavanotonga nekuti mumwe nemumwe ari kurwira kuti iye ave nechidimbu chenyika chaakabata.
Vane ruzivo nezviri kuitika muZANU PF vanoti pane kusawirirana pakati pavamunangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga panyaya dzemasimba, asi vamunangagwa vakaudza musangano wepagore webato ravo wakaitwa kuGoromonzi kuti izvi ndezvemugodzi matsuro.
The party is alive. ZANU PF imhenyu. One. Ungakanga maizvozvo kuti ZANU PF imhenyu. ZANU PF is united. Ungakanga ma imenyu yakabatana.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vapilani zamuchiya vanoti kuti matambudziko akatarisana nenyika apere panofanirwa kuumbwa hurumende inombofanira kubata matomhu pasati paendwa kusarudzo.
ZANU PF sebato yave mamvemve haina chainokwanisa kugura pahurukuro idzi nekuti vanoudzwa zvekuita nevakuru vakuru vemauto zvekutaurirana asi zvehondo. Ukuvo veMDC vanenge vachida kuteererawo nhengo dzebato ravo nekuti ndidzo dzinovavhotera kumacongress nekugadzirira sarudzo. Nhengo zhinji dzeMDC kunyanya vechidiki vanoti ivo haivhiyiwi. Saka nenyaya yekugadzirira sarudzo paida kuti pasarudzwe dare rinogadzirisa nyaya risingazokwikwidzi musarudzo dzinotevera.
Asi vamunangagwa pachavo vakati ZANU PF ndiyo ine masimba ekutonga nyika sezvo yakavhoterwa neveruzhinji musarudzo, vachikurudzira zvakare nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro zvakasimba kubva iye zvino kusvika pachaitwa sarudzo muna 2023. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kudzamara nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nehuori dzagadziriswa, upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi, zvinopedzisira zvaita kuti veruzhinji varambe vachinhonga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Chirongwa cheLife Talk Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kushuvirwa nemadzimai muZimbabwe mugore ra2020. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvungwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Moto unopisa chimwe chivakwa muHarare zvichiparadza mudhuri nemidziyo yose. Vamwe vaviri vanochengetedza mhuka vachishanda kuZim Parks vari kutyirwa kuti vakaurayiwa nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia. Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari yemuzvipatara hakunei nevarombo vasingakwanisi kubhadhara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. anokuoneka ane mufaro. Ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.